This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina zvita 31 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chekupedzisira mugore ra 2015. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana chiremba navana mukoti vanoti vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa kutanga mangwana zvisinei kuti vapiwa madhora maviri pamunhu semari yekuendesa kubasa mangwana.
Veruzhinji vozvibvunza kuti sei sevanhu vemuZimbabwe vasiri kutirimuka munguva dzekuomerwa sezvinoitika kune dzimwe nyika.
Apo gore ra 2015 rinosvika kumagumo kwaro nhasi. Tiri kutarisa zvakagonwa pamwe nekutadzwa nenyika munyaya dzemitambo munhau dzevakwegura pamwe netsekwende yakatarisana neveruzhinji.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yapa vana chiremba navana mukoti madhora maviri pamunhu yekushandisa mangwana kuti vakwanise kuenda kumabasa. Izvo zvinotevera danho rakatorwa navana chiremba navana mukoti rekuti havasi kuzoenda kumabasa sezvo hurumende yakundikana kuvabhadhara mwedzi uno. Hurumende inoti ichabhadhara vashandi vayo vasati vabhadharwa musi wa5 ndira. Mukuru wesangano reHealth Service Board Dr. Love Mombengeranwa vaudza Studio 7 kuti vari pazororo uye vati titaure negurukota rezvemari vapati kuchinamasa nezvenyaya iyi.
Vachinamasa pamwe negurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Tabata mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande kuti tinzwe zviri kuitika.
Nyaya yemari tinongoinzwa nemakuhwa asi pata mari dzatiri kunzwa dziri kutaurwa $2. Kuna chiremba oga oga kuti aende kubasa. Saka tinoti mari dzinonyadzisa kuti hatingatombodzitauri kana pamhepfenyuro kuti chiremba anganzi yatikupe $2 zoende kubasa. Tinotoasuma kuti chiremba anofamba oneka mota kana kurunzi kudira peturu shaunga anodira lita kuti ukwanise kuenda kubasa. Imari dzinonyadzisa idzo kutaurwa naagwinji. Saka tingati itori insult, vari kutowedzera kuchituka. Ine handione paine chiremba anoenda kubasa mangwana nekuti havana chekufambisa kuenda kubasa.
Mambo otaura here imi nevakuru vehurumende nezvedanho ramangwana iri?
Vakuru vehurumende havasi kuwanika. Vakadzima mafoni matsamba tamba vanyorera hakuna ari kurisponda.
Mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vari parunare muHarare. Zvichakadaro nezuro mamasangano anomirira vashandi vehurumende ari pasi peApex Council akaita musangano nagavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya. Musangano uyu wakazeyawo nyaya yemari neemihoro nemabhonasi. Dr. Mangudya vaudza Studio 7 kuti musangano uyu waivewe kuti vanzwe pfungwa dzevashandi kuitira kuti vazozvishandisawo zvavanenge vataura muzvirongwa zvavo zvakafanana nezvemashandisirwo emari kana kuti monetary policy.
Nechikadakada nezuro nevashandi consultation meeting nevashandi hurumende zvikotewa zvamanda reporting statement. Tingoonekana kuti chinhu chiri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinhu zvakamira 1-1 nekubata kunonzera theafeeandideas zvinofuba 1-1 munyika yeZimbabwe.
Misangano yakadai inokubatsiraiwo sei imi sagavhena wereserve bank?
Misangano yakadai inokubatsira kuti inotipawo mainsight kunzwa kuti zvinhu zvakamira 1-1 nekunzwa kuona kuti izvo vangatipawo maideas here ekuti nyika yedu ichiko zvakanaka sezati kuti measures zvakanaka tinoite kuti vanhu vaze kuti izvo zvinhu zvaari kuti zviti zvinazirize zvinazati hanyamira mugara nekubwa zvichiko zvavo nekutonzwawo kuti tingabatsira sei kuti nyika ichiko zvakanaka.
Gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vari parunare muHarare. Tabatawo munyori mkuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Varemon Majongwe, avakapinda musangano na Dr. Mangujga.
Mutangano uyu wakaita kuhofisi ya governor weReserve Bank, ende mutangano wakanga uine maunion ese, zvirita tuzi PSA neTUZ, tese tanga tiripo neutungamiri hwanga wakamirira maunions iwayo, tichiedza kuona nekukurukura zvaitaurwa na governor, vachitiratidza kuti zvinhu zvakaomera nyika, ivo vari kutoshaya kuti mari voifambisa sei. Zvinova zvinhu zvatinoti hongu zvakanaka, asi zvakaipa zvakati nepamusoro pekuti zvinoita sekunonzi maprofit atinogara kuya-kuya kujoint negotiating council kunobva kwashaya basa, nekuti zviri kutaurwa nagavhena ndezvinhu zvakadai zvichitaurwa kujoint negotiating council, asi zvagavhena zvinopedzepedza zvaita kunge zviri nani, nekuti vanenge vaine mafigures. Vamwe vekujoint negotiating council vanenge vangoriwo vanhu vatumwawo vanenge vangotumwa nedenguruzi datini.
Ko, nyaya yemabhonasi yakakurukurwa nezvayo here pamusangano?
Hongu nyaya yemabhonasi vakauya nayo vachitiratidza ivo kuti zvakaomera nyika, ende vaitotaura kuti hachisi nyaya yemabhonasi, haisi nyaya yekuti inyaya yekuti mangwana anonzi mabhonasi abhadharwa, nepamusana pekuti iye zvino vatori mushishi rekuunganidza mari yekubhadharira vanhu vakatambira musi wa5. Kurevaizvo kuti pane vari kutaura kuti bhonasi zviri kusekuletwa munzi bhonasi rematita muzi wa21 haa ndezvemugodzimaturo, vanhu vari kungotaurawo zvavo. Kubva kumitini yatakaatenda gavhena vari kuti mari yacho haisati yawanika, imari ichiri kutotsvagwa.
Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vakafanobata chigaro chegurukota rezvevashandi Dr. Lazarus Dokora vaudza Studio 7 kuti havana tsamba yavakawana kubva kuvashandi vehurumende, avo vanoti makurukota ehurumende ari kuramba kusangana navo.
Senyika yakawana kuzvitonga kuzere mushure mekudeuka kweropa rakawanda, vakawanda vanoshamisika nekunyarara kwevana veZimbabwe munguva ino yekuoma kwezvinhu. Vakuru pavakati chisionekwi humandara hwaamai, vakanga vasina kuziva kuti gore ra2015 richange rakatakurei chekupa kuvana veZimbabwe. Gore iri rakava gore rakaonekwa nhamo tsvuku neveruzhinji, zvichitevera kuburiswa mabasa, kushungurudzwa kwevanorarama nekutengesera mumigwagwa, kushayikwa kwechikafu, kurambidzwa kwembatya dzakambopfekwa kupinzwa munyika nezvimwe zvakawanda. Chakazoonesa vazhinji humandara hwaana amai vavo kunonoka kutambiriswa mihoro kwevashandi vehurumende, pamwe nekukundikana kwehurumende kutenda vashandi vayo nemabhonasi sezvayasiita makore apera. Vashandi vakawanda vakapinda muzororo rekisimusi negoredzva vasina chouviri. Nhamo yave nevana veZimbabwe ndeyekuti vangaite sei kuti vabude mudambudziko iri, sezviri kutaurwa navaIsrael Moyo vanove mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe. VaMoyo avo vanotaura vakazvimirira vanoti utungamiri hwemapato zvikuru anopikisa vave wehumbimbindoga.
Dambudziko hombe randiri kuona mberi kuti utungamiri hwedu hwautungamiri hweutsanyirei hwehumbimbindoga zvese ndini ndikatarisa semuenzaniso bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa nautsanyirai ndichiona vutizo iye tsanyirai hadi kupikiswa.
Mashoko avamoyo aya anotsinirwa nemukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya, ava vanoti vana veZimbabwe havasi kukwanisa kupinda mumigwagwa nekuti havana utungamiri.
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu havasi kukwanisa kuenda kumatiriki nekuti utungamiri hahuko nokuopposition yomutivo society. Vanhu vanyanya kuda kuita hundimbindoga kuroparadzana vakoma MP1 MP2 zvatingada zvinofanira zvisina zvazvinobatsira.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika yakazvimirira vaClifford Mashiri vanotiwo naivo vanoshamiswawo kuti vana veZimbabwe neudzvanyiriri hwakawanda kudai munyika vanoramba vakangoshingirira.
Mafungiro angu ndeyekuti vanhu veZimbabwe vanoshamisa kuti neudzvanyiriri hwakawanda kudai izvi vanoramba vakangoshingirira. Zvinoshamisa kuti kune dzimwe nyika vanhu vangadai vakaenda mumigwagwa vachiratidza mapepa nemaplacards vachitaura kuti hatidi zvakadai, udzvanyiriri ngahupere. Zvaiitwa even nguva yaSmith vanhu vaidemonstrator. toshaya kuti iye zvino vanhu vari kutadza kudemonstrata sei.
Vamashiri vanoti vemapato anopokana nezano PF vanofanirwa kutsanangura kuti sei vasiri kukurudzira vanhu kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira. Asi mutauriri werimwe remapato anopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vamadhoki Chivasa vanoti chakasunga vana veZimbabwe mbira dzakondo mimwe yemitemo inovasungirira izvo zvinoita kuti vatye kupinda mumigwagwa.
Zvatokwanisa kunoita ndezvekuti tinenge tikwanisa kungotiwo isusu tinge tichisa pressure pagovernment kuti inge ichibhadhara vashandi mari dzavo dzavatora bata dzemasalaries and nemabonuses. Seobhosi ndozvatinokwanisa kunge tichitaidzira asi ivo vanhu bache zvavo ndivo vane masimba ekutarudza kuti ndiani anenge ari hurumende.
Nhengo yezano PF ichimirira Pelandaba Mupopoma mudare reparamende vaJoseph Chuma vanoti pfungwa dzevanhu vari kukurudzira kuti vana veZimbabwe vapinde mumigwagwa vachiratidzira kuhurumende yavo ipfungwa dzasatani uye hadzifanirwe kunge dzichibvumirwa.
Kuda kumukira nyika yako kwakashatira kuti kana wapedza kuzodaro unozoona kuti watopwanya nyika yacho watoipedza hapasina chasara zvokutoti uno watofanana nemunhu azvidzosera mashure kwa1980.
Vachuma vanoti hongu zvinozivikanwa kuti vanhu vane marwadzo akati kuti asi haakundwi nekuratidzira pamwe nekumukira nyika yavo. Kusvika vana veZimbabwe vazvirumura kubva pazamu ravakarara naro mumukanwa, upenyu hwavo hucharamba huri matakadya kare ayo asinganyaradzi mwana.
Makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mutungamiri wehurumende muIraq vaHaider al-Abadeh vadzokorora zvakasimba mashoko avo ekuti mauto emuTurkey anofanira kubuda izvozvi munzvimbo dziri pasi peIraq. Vachitaura parunare nezuro nemutungamiri wehurumende yemuTurkey vaAdabi vakabvunza kuti sei vadzidzisi vechiuto vekuTurkey vari muIraq panguva iyo Islamic State iri pamuganhu weTurkey neSyria.
Maguta akawanda pasi rose akachengetedzwa zvakasimba apo pasi rose rakamirira kusvika kwegoredzva. Kugadzirira uku kunotevera kutyisidzirwa kuri kuitwa nemagandanga ari kuvimbisa kurwisa nzvimbo dzinoenda veruzhinji.
Apo gore ra2015 rosvika kwamvura yacheka makumbo, veruzhinji munyika vanoti vanoda kukanganwa nezvaro nekuchimbidza sezvo gore iri ranga rizere zvimhingampinyi zvakasiyana-siyana zvavakasangana nazvo. Mutori wedu Enauloida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kuchema nerekuti gore ra2015 range riri mutoro unorema kwavari sezvo vakakundikana kuita zvavaifunga kuti vachaita mune zvakawanda. Mumwe mugari wemusakubva kwamutare, amai Alice Dube, vanoti vanorarama nekutengesa michero muguta. Amai Dube vanoti hapana chakanaka chavanorangarira nezvaro chinovafadza.
Rinorakawo mari nakana mari zvakatomera munyika, zvina zvinomira zvakanaka. Tiri kuchema mari nhamo, hakuna chikafu, tiri kutokwara ngenhamo.
Amai ava vanoti tarisiro yavo kuti gore ra2016 ringe riine chiedza ndokunge kwave nemabasa kuvazhinji, kunyange hazvo vachiziva kuti izvi hazviuye nyore. Vanoti pamusoro pezvo 2016 richange riri gore renzara maringe nemvura shoma iri kunaya munzvimbo dzakawanda.
Kuti tiri kutarisira kuti gore ra2016 kuti tisasvupike ngeupenyu, tiri kutarisira kuti miitewo maindastri, miitewo zviri nani, ana ahore nguva iri nani, nekuwanawo mari isu tinotengesawo kuti mari ibatike. Tiitowo zviri nani, tisanyanya kuchupika muupenyu.
Mutauriri weProgressive Democrats of Zimbabwe vaPishai Muchauraya vanoti vanonzwa kutsamwa nekusafamba zvakanaka kwesarudzo mubato ravo uko vakakundwa kwavakakwikwidza. Vanotiwo vanoshuvira bato ravo rombo rakanaka mune ramangwana. Muzvina bhizinesi wemuguta remutare vaObey Musaigwa vanoti gore ra2015 harina kuvafambira zvakanaka mune zvebhizinesi ravo. Vamusaigwa vanoti kana zvichienzaniswa nemamwe makore vangasidai vakatora mhuri yavo kuenda kuzororo vachindofurwa nemhepo. Asi vanoti rwendo runo izvi hazvina kuitika nekuda kwekusafamba nemazvo kwemabhizinesi nekusavepo kwemari yakaringana muvashandi yekuti vakwanise kuvatengerawo.
Spending yevanhu gore ra 2015 yanga isina kunyatso ita stable. Vana vana mari, vanhu vari kutambura muZimbabwe. Hatiziye kuti zviri kukonzerwa nekushaika kwema US dollar here kana kuti ipeteni yespending yatochinja, asi kunyanya ndofunga inhamu yatuwira munyika.
Murairidzi muzvare Edith Nyika vanoti gore ra 2015 harina zvizhinji zvekutaura nezvaro kunze kwekuti gore hurumende yakakanganisira vashandi vayo nekusavapa mari yebhonasi nenguva yavaitarisira.
2015 yanga yakaoma. Zvairwadza pakuti chero chishanda especially in the private sector. Masalaries acho anga sauyi, kana achiuya aigona kuuya in bits and pieces. Achinonoka futi, saka zvinhu zvazvakatomera. Maprices emacommodities akadzikira aombi jana. Kwakuri kuti macompanies edu aitibhadharawo nenguva. Taigona kuzonge tikwanisewo kutenga chikafu nekutenga nekubhadhara maschool fees evana nenguva.
Kune mudzidzi Enias Ngwerume anoti 2015 inomurwadza sezvo akapotsa atadza kunyora bvunzo dzake dzekukoreji dzekupera kwegore nekuda kwekuti mari yake yakange isina kukwana sezvo vabereki vake vakanga vasina kubhadharwa nenguva kumabasa avo. Asi mumiriri wedanga mvura Chikanga mudare reparamende vaisa mupfumi vanoti gore ra 2015 igore ravasingazokanganwi nekuda kwekuti ndipo pavakabudirira kuve muparamende mushure mekuedza kwemakore anopfuura gumi vachikundikana. Ndakamirira Studio 7 kwamutare, ndini Lweda Moyo.
Vakweguri vanoti zvinhu zviri kuvaomera muupenyu hwavo nepamusana pekushaya mari yekushandisa muzvinhu zvizhinji zvavanoda kuita muupenyu hwavo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mbuya Nyaradzo Masiwa vanogara kwaseke kudema. Mbuya Masiwa vaimborarama nekurima, asi parizvino vachakwanisi kuita izvi sezvo vachembera.
Vanhu vakuru zvakatiomera. Ino muzimbawe muno muri kugadza kurarama mamuri nokuti takura tirinake mberi. Asi hurumende haimbooni, hatina kana rubetsero. Apa zhara izhara. Vana takadzidzisa asi hakuna mabasa. Havana chanokuyamura unodo.
Mumwe mukweguru ari kushupikana sekuru Meja Magote vanoti kushaya gurukota rinomirira vari pamudyandigere chimwe chezvinhu zviri kupa kuti vanhu vakaita saivo kunyange hazvo vaibatirwa mari dzemudyandigere pavaishanda vatambure zvakanyanya kudai.
Chinonetsa ndechekuti isusu manje kana uri pensioner wabva uko kwabva with that esteem, with that reputation, unoshaya representation. That's why some of these things manjumapinjiniya wano suffer humiliation nokuti avana mumiririri immediately because they have no money. Maria vaina ndiyo kuti vaone kunorarama zvavatendwa kubasa kwavanga vari zvavatendwa kuti vachiona mari manje, and they will have wasted a lot of resources from the families, zvichidinidini. One of contention was, now help us as representatives of the government. Kuti mukanga touch zvichimo zvimwe zvauya zvakadaro, zvichiuyawo kwamuri manje. Government must chip in and help the vulnerable people vasina who can help them at the point of need.
Sekuru Andrew Chiva anogara musha unochengetwa vakwegura weWaterfalls Old Age Home. Sekuru Chiva anoti boka reNational Social Security Authority ndiro riri kuvapinza parumana nzombe zvisinei kuti mari dzinobatirwa veruzhinji pamabasa dzinoenda kuboka iri.
Nasa mashandiro yavo hanzi kune vanhu vari kumonita nasa kana kuti vanongoregerwa noti zvichemo zvizhinji zvandanzwa nasa ine problem.
VaNicholas Matonzi vanogara musha unochengeta vakwegura. VaMatonzi vanoti kunyange hazvo vaishanda vachichengeta mari yekuzoshandisa vakura, vakabudira ziya mahara sezvo pasina rubatsiro rwavari kuwana runovakwanira.
Tajoina mainsurance companies tichitarisira kuti mari iyoyo vaigona kuzoti retirement annuity yako unozotengawo imba nakudinidini. But zvakazoitika manje muna 2008 paka nyangara zvinhu zvezvi vata zvimabere acheki zvezvi mari dzese kuti tizodziclaim kumakamati kwekwe vanga vava kuti mari yenyu yakanyura nezimdola and yet mari iyoyo makambani zeyaya vanga vatoishandisa kudevelopa zvimwe zvinhu
zvave sarudzai zvoushe vanoshandira rimwe sangano rinochengeta vakwegura kumarondera
vedu vekuchengeta machembere kwagozha gore rino izvokuti madhona hapachina hapana chada kumbobatsira kwete kuti havadi asi kutotiwo zviri kuvaomera vanhu vaisibatsira saka zvaoma chaizvo zvekutoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti hurumende inosungirwa kuchengeta vose vakwegura sezvinodiwa nechikamu 82 chebumbiro remutemo yenyika pasi pemutemo uyu vose vane makore anodarika makumi manomwe vanofanirwa kuwana rubatsiro kubva kuhurumende munyaya dzemari dzekubatsirikana mishonga nezvimwe zvinodiwa mukuchengetedza utano hwavo kudzamara hurumende yagadzirisa nyaya dzeupfumi pamwe nekuremekedza bumbiro rayo remutemo vana sorojena vakaita sambuya masiwa sekuru makote nevamwe vacharamba vachinhonga svosve nemuromo uku vakuru vakuru muhurumende vachigara matumba akazvimba nekuguta ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
muchirongwa chedu chewomen's round table na 8:30 p.m. tirikutarisa mamiriro anga akaita gore ra2015 kuvanhukadzi
kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai
yasvika nguva yatinonzwa mashoko amunenge matitumira kana kuverengawo zvamunenge matumira nhasi tine vateereri vanokosha zvikuru vatotumira mashoko avo newhatsapp
ndini Pamela Gumbo ndakuti munhu wese akateera happy new year damhasamai vangu nababa nevanin'ina vangu ndinini Finisi Gumbo damunisa mama unadeka nanata napi na Pamela nanati na Andrew
ndikuno kuepwe
ndikuno wepwe ndiuye nezvegore zvirakanaka
makadii jongana blessing ini ndoitwa munhu mutupere ndogara kukwekwe zvinokumbira mundimhurisero hama dzangu dzose dziri kwamatupere dziri kugokwe ikwadhururu kumuzarabani nevana vangu vandiprivilege dhani nablessing ndichivati muve negore rakanaka 2016 ndatenda
makadii Mr. Jonga kandimire naChris Gande ndirofona ndiri muzimbabwe ndinodriva matrucks zimbabwe varume zvinhu zvakaoma taifunga kuti 1980 patakahwina nyika taiti pamwe tahwina rugare takahwina matambudziko aiwa unoziisa mhoko amwari kuti dai mwari vane nyasha nevanhu vavo vatibvisire madhaka matiri tiri toga hatigoni kukunda mwari nenyasha nerudo nesidzi dzavo nokumbira kuti mwari atigonese
2015 ranga rakaoma sei gore rino zvinotenda kustudio 7 kuti pawo nyaya dzakadzikawo dzinodakadza ini inondireve mashati ndogara kucaribe kupomios saka tinotendawo nenhau dzamunotipawo ndinovimba kuti gore ra2016 ndichange rakaoma kudarika ra2015 nokuti mari iri kushoshaika apa zvinge zviita wese
aiwa tinotenda vateereri tinoti rambai muchitumira mashoko enyu kuno kunyange nguva iine shanje asi tinokupai mukana wekuti tinge tichiverenga tsamba dzenyu asi musati marara udzai hama neshamwari dzitifarire pafacebook peji yedu yeVOA Shona
gore ra2015 iro riri kupera nhasi ranga rakaoma zvikuru munyaya dzemitambo muzimbabwe Michael Kariati anoti panyaya inotevera
kubva kumutambo wecricket tichienda mumutambo wenhabvu
todarika nemurugby pamwe nemutennis. Gore ra 2015 ranga rakaoma zvikuru kuzvikwata zvenyika izvo zvairohwa zvinonyadzisa. Ichokwadi kuti mamaitoria zvakafadza veruzhinji mushure mekukwanisa kubudirira kuenda kuma 2016 Olympic Games. Asi tinyatsotarisa, hapana chinoshamisira chavakaita sezvo vakangokunda zvikwata zviviri chete, Zambia neCameroon munzira yekuenda kuma Olympics ikoko mushure mekunge Equatorial Guinea yabuda mumakwikwi aya. Asi zviripo ndezvekuti chikwata ichi chichange chiriko kuchaungana shasha dzemitambo gore rinouya, izvo zvakafadza gurukota rezvemitambo vamakosi Mihlongwane.
Ndinonzwa mufaro wakanyanyisa nokuti kwenguva yakareba mutambo wenhabvu wanga wava nenhaurwa dzisina kunaka. Vasikana ava, vanasikana ava varatidza pachena kuti mutambo vanokwanisa kuita.
Kune vamwewo vakadadisa, asi ava vatambi vakabva mumitambo yekuzvimirira vega yakaita seswimming, bodybuilding, special olympics pamwe neboxing. Casey Coventry akawana menduru nhatu kuma 2015 All Africa Games akaitirwa Congo Brazzaville. Helen Costa Sinclair akanokunda mumakundano ezvekuvaka muviri eMiss International neMiss Universe ayo akaitirwa kuItaly. Izvi zvakaita kuti apiwe mukombe weSportsperson of the Year, uyo unopiwa mutambi anenge arura kukunda vese pagore uyezve nemari inosvika zviuru zvishanu zvemadhora. Ukuwo Charles Manyuchi akakwanisa kudzivirira mukombe wake World Boxing Council Silver Belt mushure mekuisira pasi Gianluca Fraser mumba make kuItaly. Hanzvadzi yaManyuchi Jacqueline anodada nezvakaitwa naCharles achiti iye aizviziva kuti Charles achanokunda zvinoyevedza.
Kufara zvikuru nezvakaita, taiziva kuti anozviita.
Kwakave nekufara zvekare kuvatambi veZimbabwe Special Olympics avo vakaenda kumakundano e2015 World Games kuLos Angeles kuAmerica. Vatambi ava vakadzoka vaine menduru 12 dzaisanganisa nhatu dzegoridhe, nhatu dzesirivha pamwe nenhanhatu dzebronze. Mepo yakapambawo zvekare muutungamiri wemitambo ikatakurawo mutungamiri weZifa vakazbe Dube avo vakadzingwa basa neZifa Council pamwe navaWilson Manase avo vakakundwa musarudzo yemutungamiri weZimbabwe Cricket. Vangoni Mukuhlani ndivo vave kutungamira Zimbabwe Cricket, ukuwo vaPhilip Chiangwa ndivo vakasarudzwa kutungamira nhabvu kunyange veruzhinji vasina kufara nemafambiro akaita sarudzo iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sa chete yekambo ka Alena Chimbetu kanonzi Mufemu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Vana chiremba navana mukoti vanoti vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa kutanga mangwana zvisinei kuti vapiwa madhora maviri pamunhu semari yekuendesa kubasa mangwana.
Veruzhinji vozvibvunza kuti sei sevanhu vemuZimbabwe vasiri kutirimuka munguva dzekuomerwa sezvinoitika kune dzimwe nyika.
Apo gore ra 2015 rinosvika kumagumo kwaro, Studio 7 yanga ichitarisa zvakagonwa pamwe nekutadzwa nenyika munyaya dzemitambo, nhunha dzevakweguri pamwe netsekwende yakatarisana neveruzhinji. tabva tashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchangamire sezvakare mangwana anokushuvirai gore dzvarakanaka ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na Chris Gande ndichiti muve negore dzvarakanaka.